yangu atazizwa ngomana ende tise tese tavadziwa tavadziwa mazindi vaba mitama segera yangu ti yebo yanga iri shamwari yangu ma mitama segera yanzwana na stere kakatomboriza tese nao mashows ende munhu uya aigara achifara ende tazasikirwa zvikuru great loss ndo vakasimudzira Africa vana Mr. Masekela ndo tinoti vakaita basa guru rekuti music yedu yekuAfrica izikanwe anopasipana takasikirwa zvikuru pasi rose rino kana kuno vanozikanwa Mr. Masekela vane big name kuno kuAmerica kuno vakakurira futi kuno tinoziva kuti nguva yemabhumu iya ndo vanhu vairwisana aitika kusouth africa vanga vasingade utongi hwemabhomu saka hazvitauriki
tinonzwawo kuti mumazuva enyu muchiridza muchikura mune nguva dzamaitomboridzawo mese uye tinoona kuti marimbiro enyu nemaimbiro avo zvaienda kunosungana pakuti mese maitsvaga kuburitsa nyaya dzeudzvanyiriri mukurarama kwevanhu uku
ndizvo chaizvo ndizvo zvikuru ndizvo zvikuru takatsikirwa zvikuru
zvino mashoko wamungadewo kusiyira ruzhinji rweAfrica vari kunzwawo kurwadziwa nekushayikirwa negamba iri ndeyekutiwo kudii
aiwa tinofanirwa kukurudzira culture yedu yemuAfrica sezvaiita Mr. Masekela munhu akanga akamirira Africa saka isisi tovasara vacho tine juti rekuti titore pavasiyira ndima iyi tienderera nayo mberi tiitewo basa ravaita zvandida kutaurira vanhu zvikuru ndezvekuti atarasikirwa zvikurukuru uyo anga ari munhu mukuru nyaya dzedu dzekuimba idzi Mr. Masekela
aiwa
ndanga ari murwi wehondo murwi werusununguko.